Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 30, 2023. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votsvaga rutsigiro kumarondera. Ukuwo mutungamiri wenyika nebato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vange vaine musangano kuNkai. Vaimbova gurukota rezvevechidiki vaSevia Kasukuere voshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe Electoral Commission. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vashora mutungamiri wenyika zvakare vari mukuru webato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato reCC kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka uyewo kwavati kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kuburikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimhosva. Asi ZANU PF iri kuti zvose izvi ndezvemugotsi matsuro. Tobias Mudzingwa anga ari kumarondera uye anoti panyaya inotevera.
Wapinare mkomana? Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro, vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma nyaya kuchiita hatiteri sadzamuchekweka. Haungatori 12 masits anofanira kukondeswa. Mnangagwa neZANU PF haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno muBulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinza ana Mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowirane nere?
Vashorawo kutadziswa kwavaSevia Kasere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate the candidates through the court. Ane mvumo yekukondesta. Enhendangi Zadeka sikwera akangopinda. Ndoziva kuti panamba 1 maitota mukoma. Panamba 2 hapana munhu. Panamba 3 hapana munhu. Panamba 4 kasikwera. Panamba 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muZANU PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu seZANU PF hatina chokuita nezvet uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudiciary. Judiciary iri independent, ZEC iri independent.
Vachamisa vati kune vakuru vemuZANU PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavaMnangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato reZANU PF rakundikana kutonga nyika, naizvozvo ruzhinji runofanira kubvisa bato iri muutongi.
Rosa akangofa mapotozo kana vashandi vacho vakati zvakanaka zvikoro zvaitirwa.
Mashoko aya atsinirwa nava Godfrey Karembera vanozivikanwa nevazhinjisa madzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 August tinokurudzira munhu wese kuti ngaaende kunondovhotera pana president advocate Chamisa, tibvise nhubu idzi naradada idzi mbavha mhondi dzatitadzisa nyika kuenda mberi. Hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanupf vaemarson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai, uko kwavaganza vachiti kunyange madhongi akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching, marching. No one will stop the march of ZANU-PF. We are unstoppable. ZANU-PF will always win.
Vamunangagwa vatiwo kunyange nyika yakatemerwa zvirango vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika.
The Western countries and in particular the Americans, they have imposed sanctions on the Republic of Zimbabwe. So we, the victims of American sanctions, should cooperate and work together to fight these sanctions from the Americans.
Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo, kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegezi Lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungstone Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunonyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka. Ndochiuya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pachezvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyanya kutaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuere vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmarson Mnangagwa vachiti vanopindura zvakanyanya kune zvinenge zvichiitika kumatare. VaKasukuere vanga vachipindura mashoko avamunangagwa ekuti havapindire pane zviri kuitika kumatare uye havana kana munhu mumwe chete wavakaendesa kumatare. Vamunangagwa vakataura mashoko aya panhandare yendege vachibva kuRussia mushure mekubvunzwa nezvenhengo dzemapato anopikisa dzakawanda dziri kurambidzwa kupinda musarudzo dzichinzi dzakanonoka kuendesa mapepa kana nezvimwe zvikonzero. Kunyange vaKasukuere vakakwira kudare repamusorosoro reConstitutional Court vachipikisa kurambidzwa kukwikwidza mutevedzeri wasachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers esarudzo yemutungamiri wenyika kwatotanga. Asi izvi zvashorwa zvikuru navaKasukuere vachiti kuzvidza matare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKasukuere.
Vangatozuza izvozvo kuvana vari kukreshi ava angakwanisi kutaura mashoko ayo kwatiri nekuti vamunangagwa tinovaziva unhu hwavo. Zviri pachena wani vakazvitaura pajengerere kuti zvinhu zvose zviri pasi pavo. Hatingakanganwe zvekare kuti vamunangagwa nyaya yekusika election kana sarudzo inopinza vamwe vose ndo yavapa kuti varambe vakatsimbiridza nyaya yeuye huori yekupa majaji motokari dzimba nezvimwe zvakadaro kusanganisira kubvisa vakuru vematare vavanenge vachavanotonga havafambi nezvavanoda. Zviri pachina chose kuti matare ari pakati pebishi nemheremhere rekuchidzirwa navamunangagwa.
Tanzwawo veZEC vachitiwo vatanga kudhinda maballot papers achavhoterwa musarudzo yemutungamiri wenyika vachitiwo nyaya dziri kumatare dzapera. Ichokwadi here ichi?
azvigone hadyo havasidare pachavo nyaya isati yatera matakwira rimwe dare pamusoro rinotarisisa kuti isusa zvizvarwa zveZimbabwe uyezve nekodzero dzangu dzinofanirwa here kunge ndichimira kana kuti kwete. Zvakadaro sei mutemo wakasevenzeswa nevadare vakatonga nyaya haugone kuti ungonzi wabvuma usati waenda kuconstitutional court kuti isanobvuma kuti zviro kwazvo mutemo wakakanganiswa panyaya yekodzero dzangu ndiwo wakasevenzeswa ndiwo here. Saka zvereva kuti my rights angu semuve mwana weZimbabwe nekodzero yekumira zvigaro zvatinoda akakanganiswa hazvigone kungobvumwa nekuti vakiwa vanzwa zvavanzwa mupepa dai vari vamwe vambomirira ndavapavire ngoma usiku urefu.
Saka vakaenderera mberi muchaita sei?
Tinavo mangwanani makuseni tinazvo zvipanera zvekugadzirisa nyaya yacho zvasvika hedu kwamvura yacheka makumbo kumberi uku kune nyaya saka kumagumo kune nyaya saka tichiri tese hatitati taneta hedu.
Vaimbova gurukota rezvevechidiki uye vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia kasukwere vachitaura vari parunare kusouth africa. Asi vamunangagwa vari kupindira here mune zviri kuitika kumatare? Tabvunza gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi wedu ndechekuti haufanirwe kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo. Mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Ayo mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwezvavachaitira nyika kana vakasarudzwa kutungamira kana kuti manifesto. Bato iri rashurawo veZANU-PF vari kuti havasi kuburitsa gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaAmos Midzi nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mabasa avo ndiwo uchapupu hwavo nekudaro havasi kuzopedza nguva vachinyora manifesto. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Patisi sebato taakuchita manifesto lonchi yedu kuparura gwaro rezvemitsikidzo nemapromises atida kupa vana veZimbabwe. Saka lonchi iri kuitwa musi weMonday chaitira paHarvest House. Members of the media, members of the diplomatic community vari invited nemembers of civil society vakainvaitwa uyezve tiri kuvainvaita kuti vange vachiuya vatidza kuchiparura gwaro reupfumi hwenyika dzinenge kuchifambiswa sei neMDC.
Sei mafunga kuparura gwaro iri kana kuti manifesto? Takanzwa vamwe kuZANU-PF vachiti hapana chikonzero chekuparura gwaro rakadai nekuti mabasa avo anozvitaurira ega.
Yeah, ZANU-PF havana urongwa hwekuparura gwaro inyaya yekuti izvo nekuti hapana chavakaita for the last 43 years mukati menyika inei. Ndinofunga mukataura kuti 90% of the population yenyika ino haisi employed. Mukata migwagwa yakaora, magetsi anoenda. Saka hapana chicha chavakati promisa nekuti vanenge vachingonyepa. Last election vakati vanenge vachipromisa vachibudisa majobs 2 million. Padzimwe 5 years chimwe chavakanyepa kuti chii. Saka havana chimwe chekunyepa. Ndosaka vati havana basa nekuparura gwaro nekuti havachina chekunyepa.
Saka gwaro iri rinenge richitarisa nyaya dzakaita sei chaizvo?
Gwaro redu reMDC riri kutanga kutarisa chekutanga, riri kutarisa kuti isusu tikutizvo tichapa dzidzo yemahara kune vana vechikoro kubva grade 1 kusvika form 4. Tichange tichipa iyo health care kune vanhu vese muZimbabwe mahara. Kuzoti maternity inenge iri yemahara kuvana veZimbabwe nekuti totarisa kuti tisi kuti maternity kubara mwana inenge iri national service. Tikutarisa zvakare kuti tinge tichipa maloan nemagrants kune vana vechikoro vanevebva kubva form 6 kusvika kuuniversity and other tertiary institutions. Tobva tabva ipapo tiri kuenda kuti kutarisa nyaya dzekuti izvo magek nenyika nekuwandudza upfumi hwenyika kuti mukatarisa kuti inini vana veZimbabwe vada kuzviitira. Saka tichapa maloans nemagrants uyezve kune madzimai nemayouth kuti vange vachizviitira. ma interest free loans. Saya yatoti pa chungu, jiku formalize the informal sector. Tika formalize the informal sector mchana kuti take base ini nge akura. Take base ikakura, mnika yani marito yunga dizani gwago, ikutinga magate, ikuta development mnika.
Mutawariri wavamonzo rava Lloyd Damba, vari parunare muarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika ye Central African Republic iri kuvhota musarudzo yereferendum yakanangana nekubvunza vanhu kuti vanobvumidza here mutungamiri wenyika kuti atemerwe makore ekutonga kana kuti kwete. Vakawanda vakatambira kuti mutemo uvandudzwe zvinenge zvoreva kuti mutungamiri wenyika iyi Faustin Achange Taudera vanenge vokwanisa kupinda zve musarudzo kechitatu muna 2025. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vakuru vakuru vemuRussia vanoti ndege nhatu dzemhando yemadrones dzekuUkraine dzarwisa guta guru renyika iyi reMoscow kukakuvara munhu mumwe chete uye zvikamanikidza kuti imwe nhandare yendege imbovharwa. Russia inoti Ukraine yaedzawo kurwisa dunhu reCrimea rayakapamba muna 2014. Chimwe chombo chakandwa neRussia mudunhu reSumy chaurayawo munhu mumwe chete muUkraine. Makatirira kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tambirai nemfaro vatereri muchirongwa chedu chatino tarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naadvocate James Bayanai. Ototi tinokutambirai nemfaro pachirongwa chedu advocate.
Ndinotenda chaizvo nekutambirwa pachirongwa.
Tiri kunzwa kuti pane chirongwa chamuri kuita chekuendesa mabhuku kuZimbabwe. Mukatudza kuti chiri kufamba sei?
Isusu through foundation yedu inonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust iyo zvakare inorana maprograms akaita seZimbabwe Spelling Bee nemamwe programs anongobatsirawo nyaya dzeeducation dzeliteracy muZimbabwe. Tinotumira kubva kuAmerica nekune dzimwe nyika dzakaita seUK educational materials akanosanganisira machildren's books, malibrary books, uye tine even a scholarship yatinorana ikoko kuZimbabwe kuti zvibatsirewo vana kuintroduce culture the reading culture nekungosimudzirawo zvikoro zvinenge zvinoda rubatsiro. Tinoendesa mabooks iwaya. I think kubva patakatanga kuendesa mabooks iwaya tichitaendesa mabooks akawanda chaizvo probably anodarika 300,000 kubva pakatanga program iyoyi. And next 2 months time tine zvakare rimwe container riri kuenda kuZimbabwe.
Munopa ani mabhuku aya?
Tichatargeta mostly disadvantaged schools kunzvimbo dzatisina kunyanya takabata dzinosanganisira kuMatabeleland, Midlands Province nekuMasvingo. Asi dzimwe nzvimbo zvakare ndinovimba dzichasvika kana painewo vane zvikoro zvekuti vanonzwa kuti vanoda rubatsiro rwedu vanongotibata.
Mungatudza kuti mabhuku aya munenge mawana kupi chaizvo muno muAmerica?
So muno muAmerica tinoshanda nemapublishers akawanda, saka tinongoti even vamwe vanobatsirawo maorganizations emuno ivo ndovo vekuti tinovaudza type yemabhuku atiri kuda. Saka hatingotori mabhuku chete, mabhuku akangodaro daro chete. Tinotaura mabhuku atiri kuda, mabhuku atinoziva kuti anokwanisa kuzobatsira vana kumusha. Mabhuku akaita semadictionaries, manovels, machildren's books, ese akadaro iwayo. Uye nemamwe mabhuku emalevels akasiyana-siyana anokwanisa kuzoneswa mumalibraries.
Saka munenge muchishanda sei nehurumende? Nekuti vamwe vanomboti zvinoti netsei kana vachida kutumira zvinhu zvechikoro kuZimbabwe uko nemitemo yakawanda-wanda.
isusu kubva takatanga sainguwa na atinoti isusu tikangonyora mapepa matsamba anodiwa tikangoaendesa zvaimboita dambudziko rakanyanya hatina kunge takambonzi tabhadhara mari dzino dzakakura kura kunyaya dzemajuti taingorequestawo marebates tichingopiwa saka hatingati tine dambudziko rakanyanya nenyaya nehurumende nenyaya idzodzo nokuti I mean we've been doing this for a long time now and I would say hatina kunge tanyanya zviri kusangana nedambudziko rakanyanya.
Zvikoro zvamuri kupa izvi zviri kutambirawo sei mabhuku amakambopa vakutiwo kudi?
Tapa zvikoro zvakawandisa zvekuti vakava mukaenda paFacebook page pedu panonzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, munoona kuti we have been all over the place, tasvika kuzvikoro zvakawandisa and ikoko vanhu vanofara chaizvo nekuti tinovabatsiridza kugadzira malibrary kana vaine library because library inofanirwa kuita mabhuku and mabhuku curriculum based books and other relevant books futi because mulibrary munhu akapinda mulibrary ngaaone zvese zvese mulibrary zvibatsira hazvizi nyaya yekungoti tinofokasa nemanew ventures nemachi mabhuku aya atinongoziva ekuzimbabwe chete asi tiri kuti vana ngavave ne a broader knowledge saka tinoisa zvese mabhuku asi atinoziva ari relevant maschools ari kufara chaizvo haavese maschools vese atakaenda vanofara nerubatsiro rwatinovapa.
Mataurawo nyaya yekuti pane scholarship iripo zvinofamba sei munosarudza sei vanokwanisa kuzobatsirwa?
So isusu right now tinongodzila nemostly maprimary schools ndo akanyanya atinobatsira ekumaruwa saka iko zvinotanga tine scholarship wanenge chiri ana kwachirumanzu iyoyo tinongoshandawo nemapartners edu tinongoidentify exceptional but less privileged children. Saka ivavo toyedza kuvabatsira to the best of our abilities. Hatingakwanisa hedu kubatsira munhu wese asi tinongoti zvatinokwanisa izvozvo ndozvatinoita. Saka tinongotiwo vamwe vanotinyorera vamwewo tinoita kungoidentify eschool tongorequesta kuti tinoda kana vana vakati pano pachikoro totopiwa list tototanga kushanda navo.
Aiwa tinokutendai zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda chaizvo maita basa uye tinokutenda nebasa kugurura muno.
Aiwa tinotenda. Manga makateerera kuna advocate James Bayanai. Aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum chamunopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Aniraka naka vatereri ndini Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vakatinyorera pamusoro penyaya yezvidhori zvepabonde naizvozvo nhasi tinoda kupedzisa nyaya iyi nekunzwa kune vamwe venyu. Ngatinzwei kubva kumutereri wedu wekutanga, munotiko pamusoro penyaya iyi mukuru wangu?
Panyaya iri kutaugwa iyo yekuti vakadzi vanoshandisa dzimwe nzira pakuzvifadza, iyoyo iyo bhaibhiri harina kunyarara sezvandawa umwe muteereri achitsanangura. Ukaverenga pana vakorinde vekutanga chapter 7 verse 4 inoisa pachena kuti mukadzi haana simba pamusoro pomuviri wake asi murume, nemurumewo haana simba pamusoro pomuviri wake asi mukadzi. Saka ukaona murume ave kutsvaka nzira dzekuzvifadza warasika. Murume paanongotsvaka nzira dzekuzvifadza mukadzi haachafari, mukadzi akatsvakawo nzira dzekuzvifadza murume wake haachafari. Saka nzira yachona iri pakuti murume woga woga paari ngaaedze nepaanokwanisa napo kutsvaka nzira dzekufadza mukadzi wake nekuti ndiye unomufadza haagoni kuzvifadza. Then even womukadzi wofuti anofanira kutsvaka nepaanokwanisa napo nzira dzekufadza murume wake nekuti murume wake haagoni kuzvifadza. Bhaibhiri harina kunyarara rinotaura kuti ava vaviri vanofadzana, mudzimai kufara kwake kuri kumurume wake kwete kuchidhori.
Tinotenda zvikuru ngati chinzwai kubva kune umwe zve mutereri wedu. Ndiri kutaura naniko vakuru vangu?
Makadini matononoka wande. Ini ndinoitwa Pastor Mataruse. Avo vari kuti Bhaibheri riri silent panyaya yezvemasturbation nekushandisiwa kwezvidhori pabonde kuzvifadza vanogoti riri silent pakudii, ndopatoda kunyatsokunyatsonzwa because masorts ose eupombwe nechichi zvakabuda mubhaibheri. Saka kana vachiti zviri silent vakuzama kureva kuti kudii, hazvisi kutaurwa papi uye mabhesi api asingatauri izvozvo.
Tinotenda zvikuru Pastor Mataruse. Ngati zvinzwai kumuteereri wedu wekupedzisira. Chakuunzai munyaya iyi chiko mufundisi moyo?
Ngatiregai neniwo ndipindewo mudariro panhau yanetsa iyi yezvidhori nekuzvifadza. Pane dambudziko guru raitika mukati mevanhu vakawanda. Nhau yekutenga zvidhori inhau yakaipa, haina kunaka. Asi nokuda kwezvikonzero zviri kusangana nemadzimai mazhinji kana kuti nevarume vazhinji mukati medzimba dzavagere, madzimai mazhinji varume vavo vakaenda kunze kenyika kumabasa ari kure, vamwe havadzoki. Vamwe varume vaenda ukoko vanosvika vanozvifungira ivo votsvaga vamwe madzimai vadzimai vachisara vasina vavainavo. Ndo zvimwe zvizhinji zvinozoita kuti madzimai akawanda apese aakutenga zvidhori kuti vagone kuzvifadza iri nzira yekuda kusevha muchato. Koita futi chechipiri, dzimwe nguva mukati medzimba foni inenge ichiramba kuita oni. Zvinopesira kuti vana baba vanopesira vakungokonwa kuvata mukati medzimba, foni yaramba kuita oni, vana amai vorara vachichemazvo. Nekuti vana baba vazhinji dzimwe nguva vanozvifungira paupenyu hwavo, vakadozvifadza ivo kwonguva diki pana amai vadopedza, vana amai vorara vachema. Saka zvimwe zvimwe zvinokonzera kuti madzimai apesire akuzoshandisa dzimwe nzira dzakadaro kuti vazvifadze. Koitawo varumevo variko vanodarovo kuzvifadzawo namavoko, nenhaya yekuti mukati medzimba madzimai anenge achiramba achiva nenharo, zvinopesera zvavabopoto. Saka dzimwe nguva munhau dzekutenga izvidhori izvi inhau dzokusevha mamarriages avo kuti havasarasikirwa nemutsvato. Saka zvakada kufanana nekuti varume inzwai, zvingava chinhu chakaipa hongu ndizvo hatirambi. Zvinozofadza here kuti mai unenge unavo iwo uri kure wochifara uri kwauri ukoko vopesera vakundotsvaga umwe murume kana kuti kuita chikomba kunze? Rinova riri dambudziko. Saka dzimwe nguva kana vachidero inhau dzekusevhawo mamarriage, nokuti mune matambudziko mazhinji ari kusangana nevanhu mukati memagari avo nomudzimba. Zvinoita kuti madzimai adaro nokuti vamwe varume vakabva vaenda gore rose murume apo anenge ari kwaari asi iye kwaari. Saka zvinokonzera kuti zvinhu zvakadaro zvivepo. Saka kushandiswa kwezvidhori kune zvikonzero zvizhinji muvanhu vakawanda.
Vateereri, pari zvino nyaya iyi tochingoisiya yakadero. Vane mibvunzo kana vane zvavanoda kuzivisa vamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 5 Yada 1, Highlanders 1 Ngezi Platinum 0, Herenthaus 2 Cape United 1, Black Rhinos 1 Simba Bora 1, Greenfield 2 Triangle 0. Zvabudawo kumakundano eWomen's World Cup FIFA ari kutambirwa kuAustralia neNew Zealand. Colombia 2, Germany 1, Switzerland 0, New Zealand 0, Norway 6, Philippines 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vanga vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kunkai nekumarondera. varikuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuwere voshora vamunangagwa vachiti vanopindira mune zvematare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zisoko, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7 ngesonto mhlaka 30 kuNtulikazi 2023 Mokitsube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abantu enkayi izulu lomhlaba ngesikhathi ekankasela ukhetho olukhulu oluzayo. UMnumzana Nelson Jamisa uthi uhulumende wakhe uza kuqhula ezomnotho lokunye eZimbabwe engavotelwa nguZulu. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZanu PF namhla bahambe emhlanganweni webandla leZanu PF enkayi, lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abantu izulu lomhlaba engabiselwa esikhundleni sikamongameli mhlaka 23 Ncwabakazi, kubika uEzra Jesus Banda.
Bebethabela bekhitha njalo besiza ezivela emlonyeni emhlanganweni webandla leZanu PF ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. UMnumzana Mnangagwa wabekhatshwa ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantine Chiwenga, amalunga eZanu PF alezikhundla amathelelend kanye lezinye izabelo. Wayengumsekeli wakhe uMnumzana Phelekezela Mphoko labanye. Unike inkokheli zomdabu imbuzi, unike izikolo ezintathu ama-computers okuthuthukisa izifundo esigabeni lesi. Mnangagwa uqale ngokubonga abantu benkayi ngokumsekela, wahaya abadabula isizwe samaNdebele lamakhosi akhona ukuthi baziqhenye ngesizwe sabo.
Ngifune ngetimila kumkhosi zike zakambayo ukhosi uMzilikazi nenkosi uMabhengulu. Khangela abantwana bakho
uthele eZimbabwe lizaqhubela phambili ngentuthuko lanxa safakelwe izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga. UMnangagwa uthe uhulumende wakhe wakhepha igama elikhulu lokuqeda inhlupho lwamanzi emathaleni North lakobulawayo eleGwayi Changani Dam kuyelo kwakha esitishi esikhulu sikagesi ethe wange-unit 7-8. Ngakho-ke amagesi ngasahluphi
amagesi. Kathesi amagesi sekhona, abanyakazele nyama badayofuna ukuthi inyama iseyimoza utela amanga. Kathesi amagesi sekhona, inyama engabona umbize kuthengise ukuthi njani abona kona.
Ubuye watshela umbuthano lo ukuthi uzagebha izikotsho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke. Wathembisa ukulungisa umgwaqo osikwakobulawayo usiya enkayi leminye. UMnumzana Richard Moyo, umgcinihlalo webandla leZanu PF esebenza emathaleni North, uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kaMnangagwa.
Siyakuthembisa siyimathi North ukuthi wasukumisa ijama esaleselethu lamadoda namadoda since 1912. Amakhiwa abuye umbuso wamakhiwa waze wadlula, but wena your excellency usuliyakhile idamu lonyaka, siyabamba amanzi.
Abakhuluma ngakangangomgwaqo wenkayi Bulawayo Road osugugudeke okwamangalisayo. Uhulumende wehluleka ukulungisa umgwaqo lo okweminyaka neminyaka, wona uqakatheke kangaka. Kuthi abalufuna uMnumzana Nelson Chamisa kubesenkundleni yeRudaka Stadium eMarondera lapho atshela abantu ukuthi uzalungisa konke okubahluphayo.
We are the answers to the problems of this nation. We are the solution to our challenges.
Yes, sir.
We are the darkness
Loku kusekelwe ngumkakhe unkosikazi Sithokozile Chamisa ocela abantu ukuba bavotele uChamisa.
Chamisa hoye! Shaduka kuZimbabwe! Shaduka kuZimbabwe! Shaduka kuZimbabwe! Makati yenyu mure marondera. Shokwasele mara mukuru kuwa 23 August. Let's go and vote big, win big. Zimbabwe for everyone, my Saheli.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhetho ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekela mongameli waleli bandla, uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancedisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe esikhathi sokuvala kwe-nomination court sesitshayile, uyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu, siyamkhampenela nationally, siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu president Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla lemthozo Republic Party layo liyancintisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kwelikamthwakazi abafika i-72 ebulilima, eMangwe, koBulawayo bangu-18 laseMatinoth. So ke siyalicela ke mthwakazi omuhle ukuthi chasani ama-candidates zethu ayemthwakazi Republic Party.
Kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela eBhinga esiyakhankasela ukhetho oluzayo, uza kuya eCountry Park ke ngolwesithathu. Ngimele Studio 7 ngisenkayi kamana mu Ezra Chisa Sibanda.
Siyohangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakumanyano we-ECOWAS bathe gwaqa kwele Nigeria lapho bakhulumisana khona ngokuhluthunwa kombuso libutho kwele Niger. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Russia lihlasele esigabeni sesumi kwele-Ukraine emadabuka kusana namuhla, njalo ele-Russia lithi ele-Ukraine lizame ukuhlasela ibutho lalo e-Crimea ngama-drones afika amathumi amabili lanhlanu 25. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kulelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Paulman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula, wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo uba yinkosi yesizwe seMandebele. Ye baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo, kunjani baba?
Siyabonga, mhlonishwa, ninjani lina?
Hayi, siphile kakhulu. Ye, so sokulungiselelwa-ke imzilikazi day, akusitshela ukuthi amalungiselelo ami ngani?
Abantu bonke mpela lala eGoli siyalungisa, siyaqoqana. Kuyayiwa 9 September sikoBulawayo. Kunamakhosi avele esikhukhuni la eSouth Africa abafuna ukuthi babe nathi. Kuyabayathembisa amabutho akwaZulu ukuthi labo bazahaya ama-ikhwanta mhlawumbe ezimbili labo babe khona. Kodwa-ke hhayi, indlela zonke zikhomba koBulawayo mhlaka 9 September. Siyakhuthaza abantu indawona zonke ukuthi mpela sihlangane sithole 9 AM, amabutho abe sevela amatha bese siya khona emhlahlandeni.
Ye, singathi lo nyaka abantuli bathembisana.
Lo nyaka mhlonishwa, into mpela enkulu yukuthi sibonise ukuthi isizwe sikamzilikazi siqhele kangakanani. Sifuna abeSuthu, sifuna amaZulu, sifuna amaPedi abe khona, sifuna amaVenda abe khona, sifuna amaTsonga abe khona, sifuna amaKhalanga abe khona, sifuna ingungu yesiKhalangeni lana ekhala ithi gwi 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 gwi, siyayifuna emhlahlandleni. Sibonise ukuthi isizwe sikamphakazi sibunjwe mpela ngezizwe ezingu-13, akusothi ngoni kuphela. Abembembesi amaXhosa nawo siwamemile, sifuna ubuzwe bethu, le ye Rainbow Nation kuphelele kubonakale lonyaka emhlatandeni.
Singathi kuqhatheke kangalani ukwenzakala khona.
Lokho isiko lethu, ibuntu bethu, sikhumbula inkosi uMzilikazi Mhlonishwa eyenza isimanga yahlanganisa izizwe ezinengi, iyazenza zaba isizwe esisodwa. Okubonisa ukuthi abantu bangaphila ndawonye ngokuthula nangokuhloniphana loba bekhuluma indimi ezehlukeneyo. Ukuthi ukwehlukana akutho ukutha, kodwa ukwehlukana ngendimi ungalibumbanisa libukeke libe bahle. Njengoba ngisho nje kuyinto esizigqaja ngayo ukuthi siyisizwe esisodwa esibunjwe ngenhlanga ezingu-13.
Ye, abanye abantu babuza ukuthi lokho okuvunulwayo okwesintu bakudinga ngapha abantu, babuza sibili.
Imvunulo Mhlonishwa iyatholakala esidoli siqala ukuba khona, kodwa abayifunayo bayasithinta ngapha eGoli siyabaphathela. Okunye phela bakuthi abantu abesudu bathi hayi thina sele sivunulise isingoni, sithi kubo ha-a lingafaki nje isingoni, gqokani lokho lana okungokwenu ngokomdabu. Yikho imvunulo Mhlonishwa, hayi okwamanje satholakala kakhulu eGoli. Umuntu angalayezela siyamphathela, kodwa isidoli sebeqala ukuba la ikakhulu umqhele. Abafana siyafuna mpela babe nemiqhele indawana yonke, kodwa-ke kuza kuya kukhulakhula sikwenze ukuthi kube ne-chef koBulawa edayisa imvunulo.
Ye, lo-ke ngubaba uBonwell Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani loBhengula, khuluma lathi ekhona ngale kwe-South Africa. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungadinwa kusasa ba
ungaboka mthebo ubona
kakhulu. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngake sizweni ilizwi esiyakwabelana lona namhlanje silithola encwadini kaLuka chapter 18 ivesi ngu-6 lo-7. Kufundeka kanje ke verse 6. Wayesebalandisa lo mfanekiso ukuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bekasuke iminyaka emithathu ngize ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Lapha uJesu usinika umfanekiso wokuthi kahle kahle nxa umuntu asithi umntwana egumeni ukhangelelwe ukuthi abe njani, uthi ufananisa impilo yomuntu lesihlahla somkhiwa esasihlanyelwe esivandeni, kumbe lapho uhlanyelwa khona izihlahla, kungaba yi-orchard kumbe ungaba kungaphi nje lapho kulesihlahla esikumele sithele izithelo ngesikhathi esithize. Lesikhangele-ke nxa sesikhangela lapha emindenini, abantu nxa behleli, abazali labantwana. Nxa ngithi abazali angitsho abazali begazi kuphela, kodwa ngitsho nje abantu abasebangeni lokuba ngabadala kumbe ngabazali esigabeni. Abantwana sisitsho bonke labo abasakhulayo ababe bekhangelwe ngamehlo abazali. Bakhona abantwana abathi nxa bezelwe phakathi kwemuli benze izinto ezingabonisi ukuthi ngabantwana abaqoqekileyo, ngabantwana ababuthekileyo, abazibuthayo, abahloniphayo, abazwisisa lokho okumele bakwenze, bahloniphe abazali, bahloniphe osowabo, bahloniphe umphakathi, bahloniphe uNkulunkulu imbala. Bathanda ukubizwa ngezibongo langendawo lapho abavela khona, uze bezihaya ngezangelo lezitshemo zabakubo, kodwa izithelo abazithelayo kusukela egumeni kusiya emphakathini nxa bengabasebenza lasemsebenzini kazitshengisi ukuthi ngabantwana abaphuma lapho kukhangelelwe ukuthi babe nabantu abanjalo bayazenzisa nje benze izinto ezingelangqondo ezingabukekiyo ezingakhwabithekiyo abanye lenhlamba idlalela endebeni zabo kabazili ukudelela bedelela abazali bedelela lomphakathi badelela loNkulunkulu uqobo yiko uJesu uthi khangela ke abantu abanjalo kambe ngabantu abanjani bona labo nxa sifuna izinto ezinhle kubo ngasizitholi yini ukuba baphambanise umhlaba ngoba uthi esiza efuna izinto ezinhle akafumana ngasithelo kuwo izithelo izinto ezinhle isithelo lalo ibala liyatsho into ekhwabithekayo esiza umphefumulo wabaningi baningi abantwana abayizithelo ezimbi kubengenziwa ngabazali abanye bezenzisa nje abantwana siyakhuthaza ukubana babe izithelo ezinhle ebazalini lemphakathini asikhulekeni baba Thixo sicela ukubana izithelo zabantu bethu babe izithelo ezihloniphayo zona labazali bazi bahloniphe lawe lomphakathi ngoJesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathini lokusasa sikisizwe kwamanje ezabatsha. Kwezabatsha namhla sixoxa loTandi osebenza kwele South Africa. Tandi siyawamukela kuhlelo kunjani mama?
Baba jonge South Africa si right nje sihlezi kodwa akukho right futhi iyakhona inzima.
Akusebenzekile.
Kuyasebenzeka dube khona lokhu nje abantu abaningi bayakhitshwa emsebenzini besemsebenzini after sokufuneka amaphepha esikhathini esiningi mawudinga umsebenzi njengathi ma singala maphepha sokuyahluka.
So wena kodumi njani konapho ngamba phepha?
Mina ngiyaphila babajula ngila lutho nje ngabe lela kumsebenzi wakhona ngiyawuqala 2020 ndoko ngisebenza khona emakhishini.
Ye, so kunjani usebenza emakhishini?
Kuyasebenzela duze kodwa imali yakhona ayikho ayingezelelwa angifungitela amanga babajula.
Akusitshele sithi ungaliphuma lisiyatshona uyabe usenzani vele emakhishini khona?
Ngiyabe yithi azinathi umsebenzi wami unzima ma ungalast 20 ngiyaklina kulezi nto lezi zabalungu ezilumayo nti uyazibona lezi zinto ezilumayo. Mina sengijayele ngiklina nje ngihlala lazo eyi-one yakhona vele singijayele singazi khona kunzima kakhulu babajube ma ungalast 20 emakhishini umsebenzi wasemakhishini ayenkulumeli.
So singathi ke uyaklina okunye wenzani usichasele nje ujule kancane.
Mina just umsebenzi wami ngokuklina nje ngokufida izinto zisambulunga ekuseni ma ngingena ngoba ngimthole sefa ngikumele ngikline ngisifide ngivone ukuthi yonke into everything right.
So kodwa singathi amasenti kumi njani kodwa?
Hayi amasenti kudube ngiza ngikhala nje amasenti awekho babadinga ngayesingikhuluma amanga.
Ye manje uzayenzani njengoba kukhanya kuhlobanga?
Babajule kunzima ayikho into ngayiyenza ngoba sembambelele khona ukuthi angeke ngize ngichance amasenti akule ngizothola lapho kunzima khona abazofuna izincwadi mina njengokuba ngingala zincwadi ngihlezi lapha kule South Africa ngihlezi ngiyokungisa emthethweni.
Ye kodwa ubona mzane uzahlala kuze kuthini awufisi ukubuyela ekhaya?
Ngiyafisa babajule ukuthi ma kungashintsha ekhaya ilizwe lingabe right duba akusekho umuntu ofisa ukuhlala lapha akusekho dube especially amarenti asibulala kakhulu babajule akusekho umuntu ofuna ukuhlala kule indawo.
Yes, yawuzwa kakhulu Thandi. Phosa elokugcina khona.
Ya, mina ngikuzwe into engayitshela uhulumende wethu ukuthi mani uyasintshela njenge-youth esezimfaka ukuthi kube khona lokhwana into eyenza ilize litshintshe babadule into yokuqala sibe le mali yethu. Ayikho ukuthi ma sisekhaya sisebenzisa imali yamanye amazwe kubuhlungu kakhulu lokuduza.
Yes, yawuzwa kakhulu-ke namhla-ke besixoxa lo Thandi ukhona ngale-ke kwele South Africa. Sibonge kakhulu Thandi ungathini lokusasa.
Okay, nami ngiyabonga babadule.
Le yiStudio 7 eselasa eZimbabwe. Lisifo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. wezemidlalo selikhokhela ngemiklomelo esikhombisa phezu kwengalani yemiklomelo iqembu le-Islanders. Intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalelo daba.
Iqembu le-Islanders litshayele ngezi Platinum Stars nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni ye-Baobab namhla emini ohlohlele iqembu le-Bosongo li-North Chikuwa, njalo limpumela itsho ukuba iqembu le-Islanders selinemiklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa 37, ikanti elengezi lona kuyilo elihlezi endaweni yesibili engalaneni lilemiklomelo ngamashumi amathathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-Simbabora ngasebata, iqembu le-Dynamos litshayele yada nge-5-1 ngase-Barber Fields, iqembu le-Triangle linqotshwe nge-2 kanyange le-Green Fuel ngase-Kipo, kuthi ele-Rentals linqobele Capes United nge-2-1 ngasemandaba. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo owadlalela iqembu leBulawa Wanderers uBishop Moyo uzitshaya isifuba ngamadodana akhe alandele enyaweni lwakhe, agcina esedlalela amaqembu amakhulu kweleZimbabwe. Kubika njalo uJoseph Njanji.
UBishop Moyo ukhulele enjube koBulawayo lapho adlala khona ibhola labadlali abaludumo babalisa uRaman Gumbo noRichard Ndlovu. Ufunde eMthethe kanye leMpophoma lapho adlale khona labanye abadlali abaludumo abagoqela uAlexander Maseko.
Ngiqedile lapho esikoleni ngadlalela iBulawayo Wanderers, sidlala kwamaplane yathi uyaphila kusale impophoma East Jerusalem. The other people dlale lapho eBora yiMajuda laboCharles Wadau oEddie Zimunya, the captain on the late Noel Nyoni laboRoni Maseko oStanford Ntini situation labona silalela kwibhora. I remember Sandrick singani Sandrick Thambe hamba la James Banda samthatha esadlala sidizupho kathi the TC labo lo ekuwange lazo uMambopho yakhumbula samthatha iwange ebiyezodlala wadlala one game ohlanje na ku senior team idlala kuhle kakhulu umfana lwakhe. There are a lot of former good players ku Blue Wanderers, namely the Munsem brothers of Victor or Peter Musem, who were formidable side dlala ibhola elihle kakhulu elalibukwa iZimbabwe ukuthi singadlala amathimu njengowayilinda babekholisa noma nje kwakulokuchokana in football vele abantu babaphoxana phoxana.
Umoyo nguyise kaThabani wadlalela amaqembu abalisa ele Highlanders kanye lele Haumine kanye lamawele u-Elvis loKelvin bona abadlalela iqembu le-Dynamos. Uthi laye ebutsheni bakhe wasala kancane ukuba adlalele iqembu le-Dimbare.
There's a time ukuthi ngahamba ngahlala eHarare sezama-courses adlalele enye ithimu okuthiwa i-Airport eku-Division 1. At that time I used to practice le-Dynamo. I-Dynamos sadlala silo Joshua at one stage ngadlala ezengeza 3 and 4. They really wanted me to play for Dynamos. Kuyikuthi nje ngaleso sikhathi ngathizuza umsebenzi ka-TV season naye. Then amakhiwa ami lapho eBulawayo athi you're not going back eHarare sembuye eBulawayo. Mina I really wanted to play for iDynamos but ngaleso sikhathi kwangalamali. Ah, ngacina ngasabuyela eDynamos. Mina ngapractisa leDynamos oJoshayo okuda Muchemei oShadrack Ngwenya kuthi play for Dynamos vele mina. Ndi sembuya ngapha because ibhorelani ngalamali. Asedlala lami khona ukuthanda ukuthi sikwazi ukuthi vela ngurhola ku-Idris. I-onwa ngomswada SK.
Umoyo uthi kuyamjabulisa ukuba amadodana akhe amfuzile njalo amabili ayenelise ukudlalela iqembu le-Dynamos yena angazange ayenelise ukulidlalela.
I'm happy ukuthi abafana badlala i-Dynamos today but they are left footers like me and they play very well. I like the boys. I know they've played for FC Platinum for 7 years. Kupo Chipa omnye waiZambia uKevin well kanye abantwana bafuze ubapha ngakube ngalelo hlozi ibhora vele in my blood. Ngiyathanda ibhora, ngiyathanda kakhulu inhliziyo yami kakhulu. Ubaba wami futhi wayelithanda ibhora edlala itshololo.
Umoyo uthi umehluko okhona ebholeni lakulezi nsuku lelakudala yikuba kulezi nsuku akusela abagadli ababukhali.
Ibhora lakudala lalikholisa isakule la kathesi. Mina kufanga le ndlela there's too much passing ku 18 area thina kusasa ku 20 meters sasichama shot ya sasichaya sula ma shot ayingena. I think if we can improve on that there's too much passing in that box. I remember a commentator ye Zambia City in the box you open fire. I think if we can improve of that our football will go a long way.
Ngesikhathi esadlala umoyo ube ngumgadli kodwa uthi ubesenelisa lokudlala lasemuva njengalokho usenza amadodana akhe angamawele u-Elvis loKelvin ngesikhathi besakhula. Ikanti uThabani yena ube ngumgadli odlale waze wadlala laselizweni laseCyprus. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Salibonani mahlabe zulu lokhulumayo ngoBlack Tibos eyomfana ophuma phansi elwagwile okwenjobela isigaba. Igama elithi Black Tibos igama lomculo nje kodwa elokuzalwa ngoProsper 2017. Nine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalile uZulu. Kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi. Kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi yini. Hayi kumbe kuwe mlaleli kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo. Kule ngoma ngisebenzisane no DJ Sly we Two Tune Records. Isebenzisane no Keshi D kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi kola uma platforms naliphethi le Facebook Black Tivos ya ngiyatholakala futhi kunjalo ngilapha eSouth Africa la engihlala khona ngisebenza kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe kumanje ngisabhizi ngelinye i-track nje elikhuluma ngamasiko ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumphakazi amasiko kasalandelwa so likhona lelinye i-track engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculo abachiyachiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye abafuna ukungithola efonini bangangifunela kule number ethi 27717816308 plus 27717816308. Ngiyabonga balaleli.
Pantini sikufisela inhlanhla jakale kaya singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa abantu enkayi izulu lomhlaba ngesikhathi ikhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende wakhe uza kuqhula ezomnotho lokunye eZimbabwe engavotelwa nguzulu. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Woliva lesayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.